A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 23rd, 2023, I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, on Live Talk, we are discussing about the commemoration for Women's Month, and we'll be speaking to some women holding decision-making positions and their coping mechanisms in today's challenging world. We'll also be looking at some of the challenges facing women in rural areas. Nasi tukutarisa zvirikuitwa nemadzimai mwedzi uno wakurume uyo unoremekedza madzimai pasi rose. Nasi tine hurukuro nemadzimai ari kubata mabasa epamusoro tichinzwa kuti vari kuzvigona sei. Tichatarisa zvakare mabasa ari kuitwa nemadzimai ekumaruwa. We start off our rural focus with an event held in Murewa today to commemorate Women's Month, where some rural women say they are now embarking on self-help projects which are changing their lives and have helped in curbing domestic violence cases. Amai Erika Muzambi, vanoruka ma handbag nema sandals, vanoti kuwana cheuviri kurukuva batsira. Mutori wedwe na uru tendo mawere ataura na amai Muzambi neje mabasa avarukuita.
I'm a single mother, Dinewana 3. In internet, I'm going to say, Nema sandals. I'm going to say, Watch 8. Tishitue na osha kare ma bexa juna masandos ako. Kata teko ma project yedu, tuno inde sa South Africa. Kabas. Kana anoko itinge sebo kutumira marita. Kata kutu yisebe asatwe nyatu guru wa shwaro. Inye kutu ya pani pashida o kapito ya gati o kutitue ni mo product. Ati sofa.
Saka saku batira ichi kuita mama sema o pao.
Isu kutu batira to empower our
Amai Erika Muzambi vachitaura na Rutendo Mawere we Studio 7. Rutendo also spoke to Gogo Winning Mudzeiwa, who says the biggest challenge is finding a market for her products.
My neighbor Paya Octave the Bani Ratanga I'm going to go to the house. kuhlanganisa tichishandisa maoko kuhlangana nekanisa tozotora maspace edu weted oyini kuyatiiikana uchida kuisa tumhiriiro.
Gogo Winnie Muzeiwa vachitaura naRutendo Mawere weStudio 7. Now we take you to Gogo Mandebele from Cholocho, who says her yield from her field has decreased this season as she is facing challenges from monkeys who are attacking her maize crop. That there was Ezra Sibanda speaking to Gogo Mandebele in Cholocho. Let's now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube. Now, we are now joined by our guests, who are the African Union Ambassador to the United States, Hilda Suka Mafudze, Evanice Monando of the Female Students Network Trust. Hello, and welcome to the program, ladies.
Hello. Yes.
Aiwa tiriwadi. Tutanga nemi Ambassador Mafudze. Tunoona kuti nasi tirikuenderera mberi tichirangarira zuva remadzimai kana watingati mwedzi wemadzimai, uyezve tirikutaura isu nemadzimai vari pamabasa epamusoro. Tichida kunzwawo kuti muri kuzvigona sei, mombopindura ipapo.
Kuedza kuti tigadzirise ende kuva pamusoro hatingosenzi tiri tega, tinotosenza navo madzimai acho ari pasi ari kugadzirisa zvinhu kuti tigove nebhesi rakasimba kuti tikwanise kushanda panzvimbo zvatiinazvo izvi, kuti vamwe vagokwira kumusorowo vachitorawo zvinzvimbo zvakadaro. Nemaorganizations ariko ikoko kumusha uku ari kushanda nokubatsira vamwe, like this organization yandakavhakachira inonzi Community Participation and Development, which is based in Rogare, inotungamirwa namai Suka. Vari kutraina ma well wishers for free to change the lives of the livelihoods of the people in the community. Vanhu vakwanise kuzviitira nekugadzira zvinhu zvakawanda wanda zvinobatsira mudzimba. Ndinoti ini pamwedzi uno wemadzimai ndo zvimwe zvakandifadza zvemadzimai ekurugare. zvakandisadza chaizvo. Ndakaona kuti kava nebase ivo vachiita zvavanofanwa kuita on the ground, isisu nesu tinosimba kumusoro kwatiri ende tichisumudzira vamwe vasikana vachiri vechidiki kuti vakwidzewo kumusoro kuitira kuti zvinzvimbo zvatakabata izvi vagokwanisa kuzvitora, vagokwanisa kumhanya nazvo, tigove takawanda pamabasa epamusoro.
Mumbobata henyu makadaro ambassador. Toenda kwamuri amai Eva Nice Munando. Motipao, tinoona kuti makabva kuno kuamerica kunew york kucsw, mungati zvii zvamuri kuona mushure mekunge madzokera pane zvamakadzidza kubva kunew york?
Ndakadzidza zvakawanda pandakauya kunew york kuamerica. Nekuti chinangwa kana kuti programu yatanga tafambira yanga ichipemberera zvakare nyaya dzemadzimai. Taingoona kuti paiva nemapoka mapoka akasiyana siyana, zvakava nemukana chaizvo akakura wekuenda kunoyapinda mamitinzi iwayo akasiyana siyana, aingokurukura nyaya bedzi yemadzimai, nyaya yegender equality, nyaya yetechnology, nyaya yedigitalization. Saka zvakandiitira zvakanaka nenyaya yekuti basa randinoshanda kuno kuzimbabwe rinosimudzira kodzero dzevanasikana. Ine kazhinji takatarisa nyaya yetechnology nedigitalization, takaona kuti zvinhu zviri kunyanya kubata ivo vadzidzi vechisikana vari kumakoleji, nekuti ndivo vari kunyanya kuzvishandisa. Saka ndakadzidza kuti kune dzimwewo nyika vari kuzvifambisa sei, zvatiwo matambudziko avari kusangana nawo. Wekunge ndaifungidzira kuti tichitobva kune kuzimbabwe, takatoona kuti aiwa nyaya yatiri kuchemawo neikunoku inyaya iri kusangana nemadzimai akawanda pasi rose. Saka zvakandibatsira kuti ndibve nemuono wakasimba wokuti kana pandakadzoka kune kuzimbabwe ndichisangana nevadzidzi vechisikanawo, ndakanzwa ndiine simba rakanyanya rekuti aiwa hatisi kuchitonga, hatisi tikaisa misoro yedu pamwe chete, tikabatanawo nedzimwe nyika, tikabatanawo nedzimwe nzvimbo tichitaura nyaya yemhirizhonga. Kazhinji takatarisa mhirizhonga iri kuitwa online, hatingoti paya pavanhu vanoenda pasocial media vononyora zvinyadzi vachizvitukirana. Vasikana vaiita inonzi mental health iya yekuti ahuwa kupfunganya kuti izvo zvino ndichazvigadzirisa sei, ndinoita sei, vamwe votoguma vatora upenyu hwavo funge mavhenasi. Asi ndakava nemuono wekuti ndichidzoka kuno kuzimbabwe ndakabva ndaita rombo rakanaka, nekuti takaiunoita anonzi maorientation yai public awareness nekuatendawo chimwe chikamu cheprogramu. Saka zvakandibatsira kuti ndikwanise kucheyawo nevasikana ava nemadzimai kuti wediwei dambudziko ratiinaro takafanira kusimba panjere dzedu tiwanise kuri pedza, uyezve tikwanise kupusha kuti mitemo ikwanise kugadzirisa kana kuti kugadzirisa mhirizhonga iyoyo inoitika. Ndakava nenguva yakanaka chaizvo kuamerica.
Thank you so much. There, I'm going back now to you, Mr. Suka Mufudze, the ambassador of the African Union, holding such a post. You're actually standing in for all African countries. How is it as a woman to be holding such a high-powered post? Are you respected, especially by your male counterparts?
I've had an experience before whereby, people were seeing it like it shouldn't happen. And I would mention that in Sudan, I remember when I was an ambassador there, I used to be asked, does your country have male figures who can take up such a position? But yes, this was happening. But by now, things are getting better. As long as us who are in this position manage to nurture the younger people, also for them to be role models, let me say, us being role models, for them to come out and also occupy this position, that will make a big difference, because we won't be found wanting. Because there will be many of us in those positions. We need to do that.
Ya, totaura nerurimi rwamai kuti munoona sei pabasa ramuri kubata apa? Muri kuwana muchiremekedzwa here? Semudzimai tinoona kuti munomirira Africa yese, saAfrican Union ambassador, muri kutambirwa sei pabasa irori nyanya pamune muri kushanda nevanhurume?
Inini tokuona kuti kubvira kare kare ndichisangana nazvo, semataura andamboita nerumwe rutsuru, ndichisangana nazvo, ndakaedza kuratidza kuti kana ndiri pabasa, ndiri pano pabasa, tese tiri pabasa, saka ngatitariswei. Ndichitarisa nyika yangu kwandinobva kuzimbabwe, vanotaura vanhu vanotarisa kuti unogona here basa, havatarisa kuti uri mwanasikana here kana kuti uri mwanakomana, which ndinotenda kuti nyika yangu kwandinobva ndikoko kwakandisumudzira kusvika pandiri pano panguva ino. Ndaratidzira kuvanhu vari kunze, ende ndichiedza nepandinokwanisira kuti avo vanenge vari mumapozishoni akadaro vakusangana nezvazvo, I also talk to them and ndichivapawo mastrategies ekuti mukamira nokuti muri kuita basa renyu muchaona muchikudzwa muchienda mberi. Zviriko tinosangana nazvo, asi tapanguva yekuti kubatana kwatiri kutaura nezvakozvo nebasa rauri kuita matelasiri rekuti tikwanise kunge tichitaura nevanhu vachiziva kuti tiri pamabasa akadai, zvatibatira kuti tinowanda vanhu vane ruzivo rwokuti aiwa vari pavari apa hazvina basa kuti munhukadzi kana kuti munhurume, nekubatirana kuti munotaurirawo vamwe kuti aiwa kwedu kuti kuri kutobva munhu wechidzimai achabata basa rakafanana neri iroro. Saka izvozvo zvinotiita kuti tisimbe patinenge tiri tichibhilda mabhesi andambotaura pekutanga ekuti madzimai achiita zvaanoita on the ground zvinotisimbisa isu tiri kumusoro.
Thank you so much. We are joined now by our other guest, a young lady, Omega Chiedzo, who is also, you know, flying the country's flag high. She has her and her partner will be holding a brunch this Saturday. Tell us a little bit about your brunch. And we are discussing here, we have the African Union ambassador to the United States, and we also have Miss Evanice Monando, who is in Zimbabwe. Tell us a little bit about your program this Saturday.
Yes, thank you so much, Mavelas, for the opportunity. Indinetu Amzare, Omega Taonezi. And this Saturday, we are holding the 5th African Women Power Brunch in Montgomery County, Maryland. So this brunch is a networking opportunity, and it is a sharing opportunity. It is also an educative opportunity. Women are sharing on this year's theme, yeah, International Women's Day, which is embracing equity. So we are talking about equity in the home, equity in the workplace, equity in all the spaces that women are and are found. Saka, we have this in Silver Spring, Maryland, this Saturday, March the 26th.
Mm-hmm. We also have been discussing about women who hold high-powered positions. What has been your experience as a young woman taking up some of these positions and also running your own company?
Yes, so it is a very challenging situation to be for most young women in positions of authority or at high levels in the corporate world, mostly because it's a men-dominated world, and there are a few mentors, but those mentors that are there are very effective. I have had the benefit of being mentored by some women in high positions, and we have experience, and it has helped me tremendously, but we still need more because the need is huge.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I will now switch over to Zimbabwe. As we know, you know, our lines sometimes will not do us justice on this show. But coming back to you, Amai Munondo, mombo titsananguro tinonzwa kuti pane musangano mukuru wamuinawo wamuchange muri kupinda kupera kwemwedzi uno. Musangano weiuyu?
Mukarano wakaita ngoro nokuya muswa 21 ngoro rokuya pasiri mukarano wakamira nezvinyaya yemental health fitness kana kutaura kuti mental health fitness kutaura mapfungwa zvinosangana nepfungwa zvinoshungurudza nezvimwe zvinokatyamadza. So tiri kuti mukarano uyu tiri kudaidza madzimai isisi takatoitawo chirongwa chekupinda patreining yacho yataikosedzesa vamai mandeya nevakatibatsira kuti tikwanise kuchirongwa ichi takamira sei tinoshanda sezvo nepfungwa. Madzimai tinozivisa kuti madzimai anosangana nemhirizhonga dzakasiyana siyana nevasikana, asi isu tiri kuti hetachema tachabemba takaneta, asi tanga kushanda nepfungwa dzacho dzinosangana nemhirizhonga idzidzi kuti zvoona hepi kana zvadaro tinozvigamuchira sei, how do we cope up with a situation tisingati aiwa nekupromota kuti kuchengedzwa kwakanaka ayo tikuona kuti ayo ine nzira yekuti tinokwanisa kupedza mhirizhonga within the soul nemunhukadzi pachake, because takaona kuti madzimai kazhinji kana kuti munhu general anotora uteni hwake kana achinge aomerwa. Saka ine yekuti kana uchinge wasangana nepeni netroma tiiko tinotaunokwanisa kuita nyika chako kuti waenda pane munhu ari panext level. Ende iye zvinokwanisa kubatsira sei munhu ari mudambudziko raunenge wakasangana naro. Saka tine zvikwanisiro zvakawanda zvatakadzidza tine tumaskills kachirungu yekuti nyaya tinodzidza tine nyaya yamental health. Zvizvi zvatinokwanisa kukoti kuisa mukati mepfungwa dzedu. Saka muchaona kuti ipapa pasangano remusee kuti hani patinopete chirongwa chedu cheunesd tinenge tichadaidza madzimai akawanda vamwe vakadzidza sezvatakaita isu nevamwe vari kuda kudzidza nyaya dzatine vari kuda kudzidzisa zvinoona sekuti muzvari mandira vanenge varipo futi kubatsira nevachazoda kuti vapinde muchirongwa ichi kubva nhasi kana nekuenda kumberi kuitira kuti vazoibatsirawo madzimai akawanda nevasikana vari munharaunda dzedu nekuti nyaya yemental health inyaya ichangosimuka izvino yakaona chinyanya kutaura zvakanyanya panguva yakava denda recovid-19 pakanga pakunyatooneka kuti zvinhu zvapinoita zvinhu zvakudi. Saka takaona kuti tikatora chikamu ichocho semadzimai tinoshandawo nemadzimai akawanda takwanisa kubatsira munhu kadzi kuti aiwa mafungiro edu nezvatichaita kana tichinge tawinga nedzihwadza iwayo anobatsira zvakare kuti upenyu hwedu tigozva kuti ramangwana rinakamira sei. Uyezve kana ndiri munharaunda ndine mumwe munhu ari kusangana nedambudziko rekuti ndingati iyi programu yakanyanya kudzika kudarika counseling yakagara tichiziva nekuti counseling iprocess inombouya ichidi but apa taakushara nemunhu wemukazi bazolazi munhu wemukazi uyu niwatiri kutaura naye kuti kana uchinge wasangana netroma sei haiti nyaya yekutanga kufunga kuti aiwa inini zvangu zvandinekare zvonditore upenyu wangu kana kuti wanotanga kutongoitira vamwe vanhu usiye nezva necharacta zvinotinga aiwa tiri kuti aiwa ane nguva yekudzikama aumwe ari panguva yaunomira nepfungwa dzako ogara nadzikazi oti inini ndireani wozvidhifaina semunhu endeni wozokwanisa kuenda mberi kuti ukwanise kurarama munharaunda zvakanaka iwe usingakonzere mhiri chora nechironga chatematemugora mutenya.
Thank you so much. I'm coming back now to the AU ambassador to the United States, Suka Mafuza. Coming back to you, you heard there Ms. Munondo from Zimbabwe is talking about some of the training that they are having. You being a woman with such a high-powered position, how do you cope? Do you have any coping mechanisms that you use which some of the young girls out there can use?
Yes, as it is said, that education is the way, and kana munhu akaenda kuchikoro achiteerera uchitaura naye uchimuudza ndichinge ndawana opportunity iyoyo yekumentowa vamwe vasikana vechidiki ivavo tinotaura kuti kana tasvika pekuti munhu anoenda kuchikoro anodzidziswa nekuteerera zvinotaurwa nevakuru kuti mastrategies ndaakadai kana uri pabasa ukasangana nezvakadai this is what you do. Yes, ndinawo mastrategies ekuti vasikana vechidiki vakwanise kutakopa especially for those whom I've mentored. Yes, I've given them this kind of strategies.
Mm-hmm. So you are actually a mentor and you have been mentoring some young girls?
Yes, I have. I have been mentoring some young girls and also to tell them they can stand on their own and run businesses and businesses that can be successful. And sometimes it's the way you put yourself across.
Mm-hmm.
If you are a responsible person, you also people will respect you in that regard. And the pokane nezviri kutaurwa kuti vanhu vanofanirwa kuva vachidzidziswa kuti zvii zvinofanirwa kuti zviitwe asi napo nezvamunonzwa tichitaurirwa kuti from time immemorial tanga tisingasvike pachinhano chakasvitswa nevanhu vechirume asi iye zvino taakusvika pachinhano apa ngatipusheiwo tisvike pachinhano apa kuti tigorespektwa tigova tinokudzwa kunzi aiwa ndaamai vari apa.
Mm-hmm. Tombotarisa iwo mwedzi uno pane zvimwe zvirongwa here zvamuinazvo seAfrican Union?
Yes, seAfrican Union takamanaja takame together nemadzimai emadiplomats.
Mm-hmm.
The wives of the diplomats here in Washington, D.C. Tikatanga program iyoyo yekubatisana, I think munoati marounds kumusha uko kuZimbabwe. Tikatanga kuvadzidzisa nyaya yemarounds.
Mm-hmm.
And apo vakawanda chaizvo the whole of Africa, which is about 54 maambasadors ari muno nemadzimai avo. Ndikati tikakwanisa kuita nyaya idzodzo dzemarounds tichakwanisa kuti mumwe nemumwe anokwanisa kunomhanya neprogramu yake project yake yaanenge achida kuti aise panzvimbo.
Mm-hmm.
Vakafara nechirongwa ichi. Ndakataura navo tikapinda madetails on how to do it. Vanhu vakafara takabva tatotangisa nevakawanda
kumanya manya ne program iyoyo.
Mm-hmm.
Certain number of women vanopiwa chibatiswa mari yakati o kuti vakwanise kusumudza mabusiness avo.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I understand we have a caller on the line. Hello, caller. Makadi.
Nofara.
Ai what? Nofara. Tukutaura nemi muri kupi caller.
Nofara nemi mu South Africa pa Polokwane.
Taurai tinzwe caller pa Polokwane pakadi apo.
Ah, pa Polokwane pa Shirai shop.
Eh, taurai tinzwe.
Polokwane pashi raiti, but isinongo kurudirawo kuti mapamasipagonzi ese ari kunze kava vange vachizva kuti nenyika yedu inoda kugadziriswa. Saka tinongokurudzirawo mitangiro yanekuda kuvakurudzira ndechekuti vacharelaxa chero vakagara magariro akanaka kwavari ngavakurudzire hama dzavo dzinorose kupota navo vagadzirisewo kunge vachikwanisa kunge vachinozotawo tizame kuti tigadzirise Zimbabwe tisaramba tichingoti vanhu vekuti semuno muSouth Africa most of the people vakatongoona motikari yemapurisa chete vanenge vava kutomhanya.
Aiwa, pakanaka mukoma, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Thank you so much. Regai tiende kuna Omega. Muzvare Omega, pindai pachirongwa. Muri kunzwa zvanga zviri kutaurwa naambassador. Munoti chii? Munoona sei zvavari kutaura izvi?
Zviri kutaurwa naambassador ndizvo chaizvo, ende especially nyaya yemamentoring yavanga vachitaura. Vanhu vazhinji varipo vanotoda kumentora nevanhu vakaita saambassador nekuti vane experience ende vane ruzivo rwacho. And then also nenyaya yavataura yeround kana kuti susu tine magrupu evakadzi atinoita maround iwayo. Saka zvinofadza kuti tinzwe kuti zviri kutoitwawo mumacircles emadiplomati. So that is a good thing. Chinopa vanhu opportunity kuti vawane capital kana vaine project yavaroda kutanga kana vaine zvavaroda kuita, zvinobatsira zvekuti. And munongoziva kuti slate cards kana tikawana mari zvinobatsira mhuri, zvinosumudza mhuri. Saka that's a very good thing zviri kuitwa naambassador.
Thank you so much. Let me go back to Zimbabwe as we wind down. Miss Eva Nice Munondo, if you can give us your last word. Motipa mazwi
nyekupedzira. Masoko angu ekudzimisa ndida kutenda kuti ndandiri pachikoa panapa nemadzimai nehumhare nokuita basa rinoshamisa. Chishuwo changu chemwedzi madzimai akatiteererawo nenyika dzese dzatiteerera. Mukunge ngatibatirane pamwe chete. Nyaya yatiri kurwira pano madzimai inyaya inotenedzera nyika. Madzimai ane simba kwazvo. Madzimai vanhuwo vataura ambasada yedu. Madzimai vakafuka mukana vanokwanisa kuita zvinhu nemazvo. Vakangofanira kusanine.
Thank you. If we can hear the last word from the ambassador.
Yes, marvelous. I would want to actually say to the women, I'm very impressed. Ndiri kufara nezvamuri kuita on the ground. Ngative takashingirira takasimba kuti tiri kuita zvinhu zvedu. Asi ngatisumudziranei tikwanise kuranawo mabhizinesi akati kurei. Hamuoni ganzi nebhizinesi ndinewo $10 yangu, haikwani kuti ndigorana bhizinesi vakakura. Asi tikagara pamwe chete tikaita madzimai anokwana 10-20 kana mari idzi tichiti kana iwe waibata mari.
Thank you there, Ambassador. Unfortunately, time is not on our side, and that Omega, I'm sorry we can't hear from you because unfortunately time is not on our side, and that brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests and of course you, the viewers and listeners. Be sure to tune in again. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying good night, Zimbabwe.